Vashuri bizana mashaka tini ashuri pembera na vadzura tini vashuna rine ridzongisa nga zvithu zvashuma kuti ovureya minangoni ashu vamwe vakopfuwa vashuma vamwe vakorabera mvura vamwe vakoshuma vodzura vamwe vakonyama vosvika cheta zvosvika namera neritu reyani ala munifu ina melivu ina melibu ina melitu ina melishuma Vashuri bizana mashaka tini ashuri pembera na vadzura tini vashuna rine ridzongisa nga zvithu zvashuma kuti ovureya minangoni ashu vamwe vakopfuwa vashuma vamwe vakorabera mvura vamwe vakoshuma vodzura vamwe vakonyama vosvika cheta zvosvika namera neritu reyani ala munifu ina melivu ina melibu ina melitu ina melishuma